manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri chinosangana zvakare manera nhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 27 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana ndina kugadzirisa isa hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho.
Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvipatara kunyange chirwere checoronavirus chopararira zvinotyisa. Paramende inombovhara mushure mekunge nhengo mbiri dzedare iri mutyairi nemumwe mutori wenhau vabatwa nechirwere checoronavirus. Munhau dzemitambo vamwe vatambi vechikwata chemawarriors vopemberera kubudirira kwezvikwata zvavo zvekunze asi vamwe vaine kusuwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo chirwere checoronavirus chave kupararira zvakanyanya munyika, hurumende iri kutatarika kugadzirisa zvinhu muzvipatara zvopa kuti vashandi vemo, kusanganisira vana mukoti navana chiremba, vapinde mumwedzi wechipiri vachiramwa mabasa. Vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vanoti nemusi wechina svondo rino vanenge votangawo kuramwa mabasa nekuti hurumende yakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo. Nezuro bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vasvika zviuru zviviri nemazana mashanu ane gumi nevaviri kana kuti 2512. Vanhu vashaya nechirwere ichi vachiri makumi matatu nevana kana kuti 34 vapora kusvika pari zvino vachiriwo mazana mashanu negumi nevasere kana kuti 518. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi vadarika zviuru zana zvinogumi nepfumbamwe kana kuti 119,000. Vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vanosanganisirawo vana mukoti navana chiremba zvopa kuti zvimwe zvipatara zvimbovharwe zvichipfapfaidzwa mishonga uye kuti zvimwe zvirambe kutora varwere. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association, Dr. Aaron Musara.
Kutaura kwatiri kuita iko zvino muchipatara mutori namanesa arimo. Vanana chiremba vachiripo havo vakamirira mazuva enotice avakapa kuhurumende kuti gadzirisai zvinhu. Kana ndina kugadzirisa isa hatichakwanisa kuramba tichiuya kubasa kwacho. Asi pamanesa pandoo panyanya kuoma nekuti kunyange machiremba ariko munhu akaenda kuchipatara iko zvino haana rubatsiro rwaanokwanisa kuwana nekuti hakuna bamanesa acho. Zvakatooma.
Ko iyo hurumende yave kuti kudii nekuti vachitaura mudare reSenate gurukota rezvemari muzvinafundo mutulincuve vakavimbisa ivo kuti vakagadzirira kutaura nevashandi kuti vaone kuti vawedzerwa mari. Iko zvino vehurumende vacho vave kuti kudii?
Hurumende yangoti mairano nenyaya zvekupfeka zvekuzvichengetedza kubva kuchirwere checovid-19 ichi vati vari kuronga vari kutsvaga vachaunza. Vakati ivo kana inyaya yemari ivo havana mari, havana mari yemaUS, saka havana kugadzirira kupa mari yemaUS kuvashandi vavo. Asi kana ichinge iri mari atijs vanga vachitipamwe kunogona kuita kutaurirana. Saka havana havo chichavati vataura kuti vanobhadhara mari yakati aiwa. Kungotaura kwakungoti tinokwanisa kutaurirana chete. Saka mamiri azvo zvakaita iko zvino hapana chichabuda mani ngati ndo nyaya iripo chaiyo.
Iko zvino hakunawo vakuru mubazi rezveutano kusanganisira gurukota nekuti vaobhidhaya moyo vakadzingwa basa. Izvi hazvisi kuita kuti zvinhu zvibva zvanyanya kuomawo here Dr. Musara?
Ichokwadi kuti kushayikwa kwevakuru vakasiyana-siyana muMinistry of Health kuinda kuti zvinhu zvinge zvakaoma kuti basa ritadze kufamba zvakanaka. Iko zvino iso Minister of Health haina Minister of Health watingati ndiye kurumukuru wacho aripo ndiyakafana kubata ichinzvimbo. Koita secretary we Minister of Health zvekare, koita zvekare anonzi Director of Curative Services. Zvoitawo vamwe vakasiyana siyana vakabudiswa mabasa ipo pakati apa mushure mekunge kwaitika nyaya yedrugs nemari dzakashayikwa dziya dzisinganzwisisika kuti dzakashandiswa sei. Dzakazokonzeresa kuti minista vangu vachibudiswa basa. Saka zvese izvozvoka zvoita kuti nyika yacho inge yakatoomerwa zvakanyanyisa iko zvino.
Vanga vari mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru reSenior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana masere nemakumi mana nemana kana kuti 844,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru gumi nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi masere nezviviri nevaviri kana kuti 17,682. Vapora vadarika zviuru mazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 489,000. Auyewo pasi rose Johns Hopkins University inoti vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematanhatu ane mazana maviri ezviuru kana kuti 16,200,000 vabatwa nechirwere ichi kuchitiwo vafa vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvisere kana kuti 648,000. America yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina kana kuti vadarika 4,234,000 vabatwa nechirwere ichi.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vanoita mabasa emaoko kunyanya yekutengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanonzi vari kuchema-chema kuti kusungwa kwemitemo yeCovid-19 kwakurudzira kuti vagari mudzimba uye kwave kupa kuti zvinetse kuriritira mhuri dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi zvizere.
Vachitaura neStudio 7 vanorarama nekutengesa mudhorobha vati upenyu hwavo hwadzokera pakuoma zvakare kubva pakatarwa nehurumende kuti yave kuwedzera zvisungo zvelockdown svondo rapfuura apo yave kurambidza vanhu kupinda mudhorobha kunoita mabasa avo. Vatendai makuru vanoti ivo vange vavakwanisa kutsvagira mhuri yavo raramo apo hurumende yakambosunungura lockdown asi payadzosera zvinhu pachidanho chekutanga vave kunonga sose nemuromo.
Izu live yati homera chaiko zvasvika panguva yekuti homera nokuti panguva yekutanga-tanga takasvika futi pakuomegwa hatina kumwe kwatorarama nako. Tinorarama nenyaya yekutengesa nekutengeserana ndokwatiri kurarama mabasa anonetsa. Saka ndozvatiri kuwana kuti tiraramise mhuri dzedu. Iko zvino manje pava nelockdown masecurity yataitena hatichakwanisi kupinda mutaundi nekuhodha zvimwe zvinhu hapazina. Saka chokuti tichipa mhuri hakusina zvakaoma zvishuwa mukuru wangu.
Vamwe vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kuramba chichipararira munyika sezviri kubudiswa nemashoko vakagara mudzimba vasingashandi mhuri dzavo dzinofa nenzara sezvo hurumende isiri kubatsira vanhu sezviri kuita kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa neRwanda. Amai Shumirai Makoko vanoti vari panguva yakaoma sezvo bhizimusi ravo rekutengesa mbatya pakati pedhorobha rakavhara zvakare.
Zvaintrodhuswa nehurumende nenyaya yekuti chirwere chiri kukura asi tiri kuchemawo samai inini ndiri singomadza ndanga ndichirarama neflea market yangu ndine kashopu kangu patsunga yecomplex iye zvino handisingazivi kuti kana vana ndovafidha nei kana pekubata handisisina. Dei hurumende yangu titenderawo kuti ipapo maawazi mashoma shoma mari kutenderwa vamwe nesuwo titenderwe titengese tione chokuti tikabata zuva rimwe chete tinokwanisawo kuwana chingwa chokunopa vana kudzimba tinokumbirisawo nesuwo tichasanitizawo vanhu nesuwo tichaita social distance mamaski tichapfeka asi ngavatitendere tiwane raramo yekuti tichengete mhuri dzedu
akimutauriri wemasvingo provincial task force yecovid-19 varogers virimai vanoti kunyange hurumende ichikoshesa kuti vanhu vararamise mhuri dzavo zvakakosha kuti vanhu vateerere mirauro yelockdown kuita kuti denda iri risapararire
position yehurumende paari zvinezvi ndeyekuti vanhu vasafambe fambe vanhu vari kufamba chete ndevari kuenda kumabasa vanhu vari kuita zvetrading vanhu vari registered sematauriro akaita hurumende maconditions mamwe ekuti vanhu vanga vari kupinda mudhorobha vachindoita zvekutengesa mavenders izvozvo hazvisati zvabvumirwa saka vanhu vari kurarama vari kudzimba dzavo vanenge vari kuda kuita zvekutengesa izvi vanofanira kunge vadori registered vanenge vari kuchema chema nenyaya dzekuti tiri kushaya chekudya tiri kushaya zvekubata vane kwakataurwa kunzi waende wandonyoresa wanyoresa wana assistance
mukuru mune rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social transformation kana kuti VSEC vafamewo wadzai vanoti nhengo dzavo dzapinda panguva yakaoma nechirongwa ichi uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu nemari dzecaution
isusu seVSEC tine kunyunyuta kukuru nenguva yatorwa nehurumende isati yaparura chirongwa ichi chekuita cushion informal traders munguva yelockdown yatiri tiri kushaya kuti zvinofamba sei kuti hurumende inoparura chirongwa then yoita 3 yatova month and half vasati vapa vanhu mari idzi vanhu vari kutambura mudzimba umu chichemo chedu ende nekurudziro yedu ndeyekuti government ngairerize mari inokuchimbidza kuitira kuti chirongwa chelockdown chive nepfundutso otherwise vanhu vachapedzisira nenyaya yenzara vaakusateerera maguidelines nezvimhingampinyi zvavari kusangana nazvo mudzimba nenyaya yekushaya chikafu
vamwe vanotengesa mumigwagwa vanoti hurumende yakambovimbisa kuti ichapa vanhu mari dzekuti vabatsirikane asi nanhasi havasati vadziwana nekudaro kugara mudzimba kunovaisa panguva yakaoma kubva pakaiswa chisungo chehurumende kuti vanhu vagare mudzimba uye vasafamba usiku kana nguva dza6 dzachaya mauto nemapurisa akawedzerwa mudhorobha uye ari kurambidza vanhu kufamba-famba mumasvingo mune vanhu makumi masere nemumwe kana kuti 81 vakabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
urombo hwaunzwa nenyaya yekutadza kuzviitira mabasa emaoko uye kutonhora kuri kuita kunze kwaiwo kubva kuti vagari vemamutare vakawanda vateme miti iri mumasango ari pedyo neguta iri zvobva kuti vakawanda vatyire kuti richaguma rave gwenga Loida Moyo weStudio 7 anotipa nyaya inotevera
munhu achipinda mudunhu rose zvaro remanikaland anenge achitarisirwa kugamuchirwa nemasango dzimwe nguva kana nemhondoro chaidzo asi izvi zvinogona kunge ave maroto munguva pfupi inotevera kana vanhu vakaramba vachitema miti chiitiko ichi chiri kushungurudza rimwe boka revechidiki remanikaland youth assembly iro rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa kusanganisira iyo miti mukuru wesangano iri vajusa kudhedhereza vanoti nzvimbo dzakawanda hadzisisirina miti
kushushikana zvikuru kutanga kwaita covid lockdown vanhu vari kutema miti mukatarisa makomo ekufenvari izvezvi apera ekudanga mvura kusina miti nenyaya yekuti magetsi ari kudhura
vamwe ndivo vave kuita basa rekutema miti vachitengesa huni nekushaya mabasa svinga rehuni riri kutengeswa nemari inosvika dhora rimwe chete rekuamerica kana kuti zana remadhora emunyika gasi rekushandisa mudzimba riri kutengwa nemari inopfuura dhora rimwe chete rekuamerica pakirogiramu rimwe chete mumwe mugari wemamutare muzvare agnes matema anoti vave kutoshandisa huni nguva dzose dzakawanda kunyange dziri kuvadhurira zvakare
huni dzacho dziri kutodhura dzironzi $3 $3 ndedzekubika ti chete yemakuseni masikati uchada futi imwe mari saka minimum pazuva unotoda $10 zvekutenga huni
studio 7 yaedza kutaura nemukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reenvironmental management agents of zimbabwe kana kuti ema kumanikaland vakingston chitotombe Asi vati titaure newa Philip Tom, Viku Forestry Commission. Va Tom, vanoti basa rekuchengetedzwa zviwanikwa kunyanya miti, ibasa remunhu wose munyika. Vanoti mapurisa eZimbabwe Republic Police, anosungirwa kusunga chero munhu anowanikwa achitema miti, zvisina tsarikano, pasi pemutemo weForestry Act.
Iyo empower mpurisa to conduct an arrest. Saka inipi kana isusu tirisu tipa jube, nepale pachitu wa nyaye, zozozo kutema miti, munodi muno reporta ku forest. Askana tisi tipa jube, paine mapurisa, muno reporta kutu pa mapurisa alikari patusi ipame.
Kanzuri Gutare Mutare yakamisa vamwe vaiita basa rekuchengetedza masango, nzizi nezvakati komberedza senzira yekuderedza huwandu hwevashandi vayo munguva ichangopfuura, ichiti vashandi vainge vakawandisa. VeForestry Commission vanoti Manicaland inorasikirwa nemahekita anodarika zviuru 45 kana kuti 45,000 hectares pagore nenyaya yekusachengetedza miti. Kunze kwevanotema miti vachiita huni, vamwe varimi vefodya vari kunzvimbo dzakaita semakoni nemutasa vari kutemawo miti yokuomesa fodya yavo. Vamwe vari kutemawo miti yakakosha ndevaye vanoveza zvinhu, vari kutema miti yakaita semukamba uye munyii. Nyanzvi munyaya dzemamiriro ekunze dzinoyambirawo kuti nyaya yekutema miti inokonzera matambudziko makukutu anosanganisira kusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu akaita secyclone Idai uye kukukurwa kwevhu. Mhuka, shiri nezvimwe zvipuka zvinogara mumasango zvinogona kutsakatikawo kana kuguma zvopinda mumisha yevanhu. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti yatora muzinda weAmerica mudunhu reChengdu senzira yekutsivawo kuvharwa kwemuzinda wayo svondo rapera kuHouston, Texas neAmerica. Nemusi wechishanu, America yakavhara muzinda weChina muTexas, uyo yaipomera China mhosva yekusora ichiba magwaro emakambani emuAmerica kana kuti intellectual property theft. China inotiwo vashandi vemuzinda weChengdu vemuAmerica vaisorawo. Nyika mbiri idzi dziri kunedzana nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu uye kusora kwemakambani. Nengo yedare House of Representatives muAmerica vaJohn Lewis avakashaya svondo rapera nechirwere chegomarara vari kupiwa chiremera chegamba nhasi nemangwana muWashington DC. Mutumbi wavo uri kuonekana nevanhu mudare reparamende reUS Capitol chinova chiremera chikuru muAmerica. VaLewis vaive murwiri wekodzero dzevanhu uye vakashanda namushakabvu Dr. Martin Luther King. Vanhu vari kukurudzirwa kuti vapfeke zvekuvhara kumeso uye kuti vamire kure nekure pavanenge vachionekana nemufi. VaLewis vari kutarisirwa kuradzikwa kuAtlanta, kuGeorgia nemusi weChina. Hurumende yeCameroon yazobvuma kuongorora uori hunonzi hwakaitwa pamari inosvika mamiriyoni 40 emadhora ekuAmerica yekubatsira vanhu munguva yekurwisa chirwere checovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti mupunga wainge watengwa kuti upiwe vanhu vari kurwara nechirwere ichi wakabiwa. Zvipatara zvinonzi hazvina kana zvikwanisiro kana mvura nesipo zvekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Muchikamu chino chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19 munyika. Basi rezveutano rinoti vanhu vakawanda vagara vasina kumbobuda munyika vave kuwanikwa vaine chirwere ichi. Pazviuru zviviri nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 2512 zvabatwa nechirwere ichi, vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kana kuti 1486 ndova batwa nechirwere ichi vari vagara vari munyika vabatwa mushure mekubva kunze kwenyika chiuru nemakumi maviri nematanhatu kana kuti 1026. Makambani akawanda ari kumbovhara mushure mekunge vamwe vashandi vavanikwa vaine chirwere ichi. Vana mukoti vakawanda muzvipatara zvakazvimirira vanonzwa vekuwanikwa vaine chirwere ichi, icho chamhenge chichinyanya kuwanikwa mune vashandi vezveutano vari muzvipatara zvehurumende. Kanzuru yeguta reHarare yaburitsawo gwaro rinoratidza kuti chirwere checovid-19 ichi chabata zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Tsvakurudzo yaitwawo nestudio 7 inoratidza kuti kupararira kwechirwere ichi mumisha yeveruzhinji richave dambudziko gukutu sezvo mhuri zhinji dzichigara dzakamanikidzana mudzimba. Rimwe dambudziko rinonzi nenyanzvi dzezveutano rinogona kuparadzira chirwere ichi nekukasika inyaya yekuti vanhu vari kunzi vari kumanikidzana mabhazi ezupco anove ndiwo chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji panguva ino yelockdown. Imwe nyanzvi mune zveutano inoti matambudziko ose aya anoita kuti urongwa hwekutevera vanhu vanenge vakasangana nevane chirwere checovid-19 hunetse sezvo panenge pave kudiwa vashandi vakawanda vanoita basa iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Edgar Munatsi ava noti kukwira kwehuwandu muvanhu vave kuwanikwa vaine covid-19 mucherechedzo wekuti chirwere ichi chiri muvanhu vakawanda vasati vavhenekwa.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavhairas mumaruwa nemumabasa hunoratidza kuti nyaya yatanga tichigara tichichema nayo mazuva esaya yekuti hurumende yedu iri kusarira kumashure panyaya yecontact tracing, nekuti kana vanhu vachinge abatwa necoronavhairas akange atestwa vanhu vese vaakasangana navo vakatestwa vakaiswa muisolation, tinofanira kunge tichideredza kupararira kwechirwere.
Asi panyaya yekutestwa kwevanhu kana kuvhenekwa kwevanhu, muri kuonawo here hurumende yawedzera uwandu hwevanhu vari kuongororwa?
Ndingangoti hangu manhamba evanhu vari kutestwa anga atiwedzerei zvichiratidzawo nevanhu vari kubatwa nechirwere kuratidza kuti hurumende yatiwedzere kutesta vanhu, asi haisati yanyatsosvika chaipo kunyanyanyanya panyaya dzecontact tracing, nekuti hurumende yakambotanga ichiripota kuti vanhu vataona 20 vasina kwavakamboshanya. Tiri kuzama kutsvakurudza kuti vanhu vavo vakasangana nani, asi izvozvi zvavakungonyarira nekuti manhamba aya akwira vanhu vaakungotapurirana chirwere mumaruwa. Contact tracing inofanira kuti inyatsokuvandudzwa iitwe nemazvo, ndiko bedzi danho rinoita kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi. Asi zvakakoshawo kuti ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti zvinhu zvakafanana nekugeza maoko nesipo, kupfeka mamaski zvinobatsirawo kuita kuti chirwere chisarambe chichitekeshera.
Kwoiwo urongwa hwekuti vanenge vachifungidzirwa kuti vakasangana nevanhu vane covid-19 vange vachimboenda pavo voga inonzi self isolation, munoona urongwa huchishanda here tichitarisa magarire anoita veruzhinji mumisha yeveruzhinji?
Idanho rakaoma zvikuru, nekuti sekutaura kwamaita magarire akaita vanhu vazhinji mudzimba umu ndokuti vanhu vanogara vakati wandei paimba diki mhuri mbiri kana nhatu. Saka izvozvo zvinoita kuti self isolation inge yakaomesesa kuita munzvimbo yakadaro. Hurumende yaifanirawo kuwanawo mabatsiriro aingaita kunyanyanyanya vanenge vabatwa nechirwere checoronavhairas kuti vawanewo nzvimbo dzakanaka dzekuti vaite maisolation. Tanga tiri kunyunyuta chaizvo mazuva mazhinji akupfuura nemaquarantine centers, nekuti mumaquarantine centers vanhu vazhinji vanga vari kuchema chema kuti vanga vari kungozanganiswa vasvikawo nezuro nevane masvondo mairi vasvika vachingozanganiswa vachiswa munzvimbo imwe chete. Zvinove zvanga zvichizoita kuti zvive zvakaomarara kuziva kuti auya nechirwere ndeupi.
Ko, vamwe vanga vachifunga kuti chirwere ichi chirwere chiri kungotaurwa vamwe vachiti ndezvekutyisidzirana, munotii kwavari?
Vana veZimbabwe, kana paine vamwe vanga vari kufungidzira kuti ndezvekunyepa, chirwere chiriko zvechokwadi. Zvazvinoreva ndezvekuti vanhu vanofanira kuita zvese zvavanokwanisa kuti vazvidzivirire mukubata chirwere chekorona, nekuti mukuzvidzivirira ndimo mukudzivirirawo vamwe. Kana munhu achinge azvidzivirira kuchibata chirwere haachakwanisi kuchitapurirawo kune vamwe. Saka kurudziro ndeyekuti vana veZimbabwe ngatiteererei mitemo yakagadzwa yekuita kuti tikwanise kudzivirira nekurwisana nechirwere ichi.
Kwoiwo nyaya yekuti veruzhinji vari kumanikidzwa kutsikirirana mumabhazi ezupco anove ndiwe chete ari kubvumidzwa nehurumende kutakura veruzhinji, munotiiwo nazvo tichiona kuti ndeimwe nzira inogona kuparadzira chirwere?
Zvekuzi mabhazi emazupco ndiwo ega anotenderwa pamutemo kutakura vanhu, Ndingangoti hurumende ipapo vanenge vari kutadza kufunga. Nekuti mukaona tanga tichigoonawo pamapicture anene zviri kuitika pamasocial media kuti nekuda kwekuti mabhazi aya agara hatokwani vanhu vanenge vachida kufamba kuti vaende kumabasa nei. Takaona vanhu vazhinji vachizofamba netsoka usiku nekuda kwekuti vakanziwo kune curfew havakwanisi kufamba after 6 PM asi takazoona vanhu vakawanda vachifamba ende mukufamba muya muya zvinenge zvaakuzonetsa zvekuti social distancing iitwe. Ndofunga hurumende yaifanira kuregedza transport dzakasiyana siyana dzichishanda asi pavane kurudziro yekuti mukufamba umu kana paine zvinoitwa kuti motikari kana anga makombi nayo mabhazi mogezwa zvakanaka vachishandisa mishonga inouraya utachiona vanhu vachigara vakapesana zvesocial distancing. Izvozvo ndizvo zvakakosha zvinoita kuti tirisana nechirwere. Zvekuzoti mabhazi tikuona vanhu vari kutsikinyikidzirana mabhazi, mabhazi acho mashoma, vamwe vanozofamba netsoka manheru vaakumhanyira kuenda kudzimba, kuisa upenyu hwavanhu munjodzi. Saka izvozvo hurumende inofanira kuti iongorore zvakare kuti pangaitwe sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Nhasi Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Mwenyaradzi Munoda Vafa. Ngatinzwei hurukuro yavaiita.
Mugore rino tinotarisira kunge tichibudisa damba refu rinonzi Mwenyaradzi. Damba refu iri rine matrix anokwana iwo kuita 10. Taifana kunge takaribudisa mimedzi yadarika iyo, asi nedambudziko rakasanganikwana naro nepasi rino rose, dambudziko iri rakasvikawo kwatiri, saka rakaita kuti tisundire mberi mazuva tinokwanisa kunge tichizobudisa damba refu iri. Saka tikutarisira kuribudisa mumwedzi inotevera iyo, asi tativatsigiri vedu havangambofinishara yemusic yedu kana kuti yemanzi yedu. Saka tatungamidza isusu pamberi track kana kuti single inonzi Munamato weZimbabwe, iyo inova yatabudisa.
Mungati kambo aka kari kutaura nezvei chaizvo?
Track iri kungotaura chete kuti nzira inogona kuti matambudziko edu ose apere senyika inzira yekunamata ndiJehovha ivo pachavo. Saka ndakaona inini kuti senyika in the past takavimba nezvimwe zvunhu zvataifunga kuti zvinokwanisa kutibudisa mumatambudziko, asi zvinhu izvozvo zvakatadza kutibudisa mumatambudziko. Nzira yoga inokwanisa kutibudisa mumatambudziko as a nation, as a family, as individuals ndivo Jehovha pachavo, nekuti vanototaura ivo mushoko ravo kuti ndivo voga nzira. Saka that is what the track is all about. Ndo yatati timbotungamidza kumberi panguva yatiri inoyi. We know kuti things are not really well in our country, asi tiri kungonamata kuti Jehovha vatinzwe munyengetero yedu, asi tisati tanamata, tisati tatanga kunamata kuti Jehovha vagadzire nyika, Jehovha ngavatange vagadzira isu pachedu as individuals kuti pfungwa dzedu dzigone kuvimba navo totally.
Saka munenge muchiita sei apa bati mune damba refu muchienda mberi?
Saka zvatiri kutarisira kuita mukoma wangu mukoma Blessing, tichange tichidonedza masingles kutotanga neyei Munamato weZimbabwe. Tichatipa mafika anotovera todonedza futi imwe single tichingodero-dero kusvika tazosvika pakuti taakulaunch damba refu rose panguva imwe cheteyo.
Manga mamboti zvii zvakazvichiitika apa? Manga mapinda mumatambudziko here?
So vamwe vanogona kubvunza kuti ko Manyarara tatisingachanyanyi kunzwai chii chiri kuitika. Matambudziko atanga tiri kusangana nawo ndeyekuti pamwe pacho hatinawo masponsors, hatina mapartners vanokwanisa kuya vachiita chipin kuti basa ripfuurire mberi, basa riinde kumberi, nyika inzwe music. Saka ndozve zvimwe zvatanga zviri kutidzosera kumashure izvozvo, asi tinovimbisa vatsigiri vedu kuti aiwa kuburikidza nenyasha dzaJehovha vakatiwanira nyasha, tinoziva kuti tichawanawo masponsors, mapartners vanoda kupatina nesu kuti ushumiri huende kumberi.
Uyo anga ari muimbi wenziyo dzechitendero Munyaradzi Munoda Vafa, muhurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7. Kana mchida kututumira tamba mboja, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 27 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe.
Ama COVID patients wonke ayahamba eUBH kathesi kwe amanesi ase strike. So ubona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospital bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa ngolumsakazo. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Asebesinde kuleli gcikwane lokhu bengamakhulu edlula amahlanu 514 labulala abangamachumi amathathu lani 34. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 129,866 emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gcikwane leli. Sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisithiyangalolunye 844,542 labulala inkulungwane ezidlula ezilichumi lasikhombisa 17,682 wasinja inkulungwane ezingamakhulu phose ezenhlanu 489,948 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lasithupha 16,480,680 kuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 653,292 abasinde kuye beyizigidi ezedlula ezilichumi 10,091,141 kubika abenhlanganiso yeWorldometer. Abongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals bathi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwa abaqiniswa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi izibhedlela ze-Thorngrove le-Ekulisileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Ukuthi impilo hospital hiyo esiza kwelapha eminye imikhuhlane koBulawayo. Wonke jikelele ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izibhedlela ezazivele ezilungiselelwe ukuphatha ababanjwa yi-COVID-19 esekusileni kanye lese-Thorngrove lokho ezingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa e-UBH kanye le-Thorngrove. Kodwa abongi esibhedlela se-UBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela. Umnumzana Anthony Majongosi ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi e-UBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.
So size indawo yokuthi ama-COVID patients wonke ayahamba e-UBH kathesi. Kati lapha ngibone kule nkinga lapha ukuthi vele kathesi kwe amanesi ase strike. So ngingangeke ukuthi sizobona ukuthi u-one nurse uzokwanisa ukunisa ama patients amaningi. Konoko akuhambi kuhle kuyabangela ukuthi unesi lo aqine abambe umkhuhlane.
Omunye osole lesi sinqumo uDokotela Mthabisi Bebe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.
Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqathekileyo ukuthi kule sibhedlela kuthiwa yikuSilen Hospital. Government yehlileka ukuthenga imithi, ukuthenga imbhedi ukuthi iye kuSilen Hospital evulwe. Ukwehlileka kwegovernment yikho subona igovernment ziqhasa ukusebenzisa iUnited Blood Hospital. And futhi into kumele siyinanzelele lapha yokuthi ye kule coronavirus, but kulabantu abaleminye imikhuhlane, abale TB, abale HIV, abale diabetes. So abantu laba bazayakuya ngayo. Impilo yona iyodwa angeke ukwanise lokho, ngoba istaff sangkhona sindlutshwane. Amanesi zakustrike.
Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhu kuthiwa izibhedlela zeThornkroof lekuSileni ziyalungiswa.
Lokhu kuyadangaza inhliziyo kakhulu ngoba singakhangela i-corona leya isiyo into eqalise lamhlanje. Kuyinto esilezinyanga lezinyanga. Sikhuluma ngezibhedlela zekuSileni laseThornkroof kade zivele zimile zona zilaphana. Okungangokuthi into yathi ifunakala njengama-renovations ukuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona ukuthi silapha kareza ngoJulayi, into leyi kwaqalisa i-lockdown yokuqala ekupheleni kukaMarch. Akula nto esiyenziwe mayelana lokwakha kumbe ukuthi indawo lezi zifanele ukuthi zibe ama-quarantine centers. Kuyinto edabulisa umoya sibili.
Umqondisi wesibhedlela sempilo uSkhwica Mfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kube lula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.
Omongikazi labodokotela labo umkhuhlane uyabahlasela njengabantu. Yenele ukuthi bahlasele behamba khonapha behlangana lani ku-community kumbe ubahlasele ezibhedlela. Yikho nxa sokuthi sibahambisa endaweni lapha okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule coronavirus begqoke kuhle izigqoko ezembatho okumele bazembathe bewonga laba abantu. Kuzanceda ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi we-United Bulawayo Hospital, uDokotela Nasisiya Sijanga, yehlule. Unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba le-Chronic ukuba ngempela viki besebelalise izigulane ze-COVID-19 ezilikhulu lambili i-102. Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise-UBH kumele ziye empilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe bele coronavirus na. Inani labantu abalegcikwane le-corona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje, inani lasebetholakale bele COVID-19 selingamakhulu edlula ayisithupha i-664. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook bu-VOA Ndebele naku-Twitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Idale lePhalamende libanjwe ngamandla ukuma ukusebenza ngemva kokutholakala kwabantu abane bele COVID-19 abagoqela amalunga amabili aleli dale, isisebenzi esisodwa wasedale lentathela izindaba eyodwa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ukumiswa kokusebenza kwedale lePhalamende kuze ngesikhathi sekulamankampani ambalwa asethe ama ukusebenza kanye lezibhedlela ngemva kokutholakala kwezinye zezisebenzi zile COVID-19. Lokho kuvezwe ngumabhalane omkhulu wePhalamende uMnumzana Kennedy Mugove Chokuda othi laba bantu batholele ligciwane behamba ngomsebenzi ezabelweni ukuyahlangana lozulu. Laba bantu sebexwayiswe ngabezempila kahle ukuthi bahlale emzini yabo bangahlangani lozulu ku self quarantine. Lesi sehlakalo siza sekulembiko njalo yokuba kulesiphathamandla sebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe esesilahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa yile ligciwane. Omunye wabasemkhankasweni yokulwela ilungelo likaZulu uMnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli we Coalition for Market and Liberal Solutions uthi kusobala ukuba kaluqakathekiswa lolu daba lokusabalala kwe-COVID-19.
Umumo wezempila kahle kawumanga kuhle. Amadokotela, amanesi bayakhonona, kabalazi imali zokuhamba emsebenzini, abayalamba. Kukanti uhulumende esilaye imali zakhona ziyabe zilokhe zithathwa zinika amasocha amapolisa ukuthi ubele ngabazwisisi ukuqhakathika kwempilo kulogcina igciwane le COVID khathesi balokhu bephitheka ngokuthi bajabulise amasocha lamapolisa akulamsebenzi lokho akulampila phezimbabwe.
Umqondisi wenhlanganiso yeGwanda Community Youth Development Trust uNkosazana Sichasisile Ndlovu uxwayisa uhulumende ukuba amise imbuthano eqoqwa iziphathamandla zakhe okuphambana leziqondiso ze-lockdown azivekayo.
Abakhokheli bethu kabananzelele ukuthi lapho nxa behamba bebuthanisa abantu kabananzelele izimiso ezafakwa yi-WHO zezafakwa i-Government of Zimbabwe ukuthi abantu bahlalelane kathana lakhathana njalo begqoka ama-mask. Lokhu ngikukhuluma kakhulu ngoba ngilokukhathazeka ngendlela u-Health Ambassador ayenza ngayo. Lapho nxa sibona amapikitha abantu babe bengahlalelananga kathana njalo lokho kuyayenza umkhuhlane memetheka.
Udokotela Henry Matsorera, ingcweti kwezempilakahle owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sohulumende womanyano, ukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise isimo sezempilakahle elizweni ngoba ukukhalala umsebenzi okufuna ukwenziwa ngodokotela asebehlele emsebenzini okwesikhathi eside ama-senior doctors kuzokwengezelela kumonakalo ovele ukhona elizweni kwezempilakahle.
Government's failure to deal with the senior doctors' grievances.
Ukwehluleka kwakhe uhulumende ukulungisa udaba labodokotela asebelesikhathi besebenza kuzodala inkinga enkulu. Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempilakahle sezikusimo esibi elizweni. Kazilutholi usizo olwaneleyo izigulane. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela asebelesikhathi besebenza sekuzongezelela kunkinga ezivele zikhona kulolu hlangothi.
Stoppage action will be catastrophic.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo kanye lozulu bahlezi bekhonona ngokwenza kweziphathamandla zikahulumende ezibhoda santando elizweni zibuthanisa abantu emihlanganweni okubeka uzulu engozini yokuthola leli gciwane. Kunje umkamongameli unkosikazi Auxilia Mnangagwa ongummeli njalo wezempilakahle elizweni uqhuba imihlangano yokufundisa uzulu phezu kwaleli gciwane okungokunye kwabathi kungabangela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wamazwe angentshonalanga e-European Union baphele Zimbabwe isipho sezigidi ezilitshumi lasithupha zamadola eMelika yokusiza abaswelayo ngalesi sikhathi se-COVID. Embikweni owethulelwe abezindaba ummeli wohlangothi olubona ngosizo ngesikhathi sengozi umnumzana Jonas Renalchich uthi abenhlanganiso yakhe batholisela imali ukusiza ikakhulu labo abalahlekelwe yizifuyo kanye lezilimo ngenxa yokungani kuhle kwezulu kubangelwa ikuguquka komumo womkhathi i-climate change. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi umnumzana Mazwi Ndlovu ilunga lalo lebulilima East Ward 2 ubhubhile ngolwesine kulandela ukutshaywa kwakhe ngabatsha bebandla le-ZANU PF ngemva kokukhonona ngendlela ukudla okwabiwa ngayo kulesi sigaba abebandla lakhe bengakutholi. I-Studio 7 ayinelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South umnumzana Solani Ngwenya uthi basazama ukuphathisa imuli kamufi yena okhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesithathu. Kubikwa sokubotshwe ipholisa lesigaba ele-Neighborhood Watch ngalolu daba njalo amapholisa adingisisa ngalo. Umnumzana Solani Njemnyama Moyo usichazisela okuningi ngalolu daba.
Ilokudana okukhulu ngokuwelwa ilifu elimnyama ebulilima East Ward 2 eGwambe. Okwenzakaleyo ngolwesine abantu babizwa eGwambe ukubana bazobhalisa. Ukubana bazahola umumbu. Abantu babe baningi kakhulu. Kuthe ngolwesine khona lapho indoda eyiyo esichileyo wasebuza ukuthi kungani yena engabhalwa. Umazi uthe nxa esebuzela ukuthi kungani engabhalwa bathi asoze bembhale ngoba lowo mumbu ozoholiswa abantu ngumumbu wezano. Engumumbu wezano nje akumelanga ukuthi yena ebhaliswe. Uthi wokunanzelela wasenanzelela ukuthi kakhulu abantu abaningi sebekhona lapho sebeqala ukumangala kwathi abanye abayi-6 abanye labo bakhuluma ukufanana ukuthi kungani umazwi engabhalwa chairman wezano wasesithi hayi ukudla lokhu ngokwezano akusiko kona akwena abantu bathe sebebhalela abantu wathi ayena wazibuza umazwi ukuthi wayengabhala uthe sokunjalo ke basebesithi ebantwini hayi libuye kusasa elingabhalwanga lina ngolwesihlanu sekhulumisana nani ukuze silibhale ngolwesihlanu komazwi basufuka bebuyela khona ngale kanti kwaso kuyiplani vele uthe efika wathula ukuthi abaningi basebegqoke izigqoko zabo zezano p f bathe ngokufikeni basebembuza ukuthi wena ubusithini wena ukuthi wawo khala ukuthi awubhalwa kwaba kuqaliswa khonapho kwakhulunywa kwathi ubaba uTuboi Moyo owayenguthichara ePhumuza onguyo lipholisa lesigaba waseqalisa ukubopha umufi bathe sebembophile bonke la mapholisa abayiba besigaba bekhona lapho baqalisa ukumtshaya sebehlangene bonke lalaba bezano pf bamtshaya bathe ngokumtshaya kwabo ngeFriday impela bamlimaza kakhulu wathwalelwa esibhedlela uthe ngokuthwalelwa esibhedlela ePlumtree wadluliselwa kobulawayo kwathi izolo ke waba umuntu ositshiyayo etshona.
Udaba lolu lubikiwe yini emapholiseni njalo athini ngalo?
Udaba luhanjisiwe emapholiseni. Okokuqala bathi umzali ubaba wakhe uthe sesiyakhona ngale emapholiseni wafika wathola istatement sesikhona kodwa kasayine kuphela. So ke sithe nxa sibuza amapholisa athi khona hayi.
Lowo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC eMathebeleland South. Kusenjalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland South, umnumzana Malaki Nkomo, omela insiza South edalele ePhalamende, uthi lanxa engalalwazi lokwenzakeleyo ngalolu daba, kuyadanisa njalo umthetho webandla lakhe awuvumi ukuthi ukudla kwabiwe ngokukhethana.
Ekuphiweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi izanupf ithe izanupf ayingeneli entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshiwe naku-constitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisa u-DA ibongani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
Abantu bathanda ukuthi lezi zinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla elezanu PF futhi iqiniso elikhona ukuthi amboni mina ukuthi kulabantu abangasukela kanjani ngoba siyakhangela abantu elayinini abantu bahlezi ngobuhlobo abantu bahlezi ngobungani abantu bahlezi ngokwazana kunjalo nje abantu ngalokhu selayinini kasabhuku bazani ukuthi ubani lo ubani abantu bangasuka kuze kube nokupointi okuthi nase singabe ezanu PF akuhlani abantu be-MDC abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo okwepolitics ngakusebenzisa ikakhulu thina izanupf sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections siyaceda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esifo kodwa mna ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kwaba kuyikwenza kwezikhiwe ayikhona ibandla lezanupf bantu bangangofanele ibandla lezanupf abangabe bakwenzile ababanjwa amapholisa ababotshwa. Ekuphiweni kokudla siyakwazi bana osikomithi kanye nezisebenzi zikahulumende ndawonye lamasabhuku yibo abantu abama phambi kwabantu belungisa abantu abafanele bathathe ukudla. So amboni mina ukuthi abantu uma sekuthe kwenzakala isehlakalo esinjengalezo sebangathi izanupf ithe izanupf ayingeneli entweni zokudla abapha ukudla kukhona kulotshiwe naku-constitution ukuthi ngobani izisebenzi zikahulumende ezikukhokhela amasabhuku bendawonye laba-social welfare kanye besupervisa u-DA ibongani kunjalo kokwepolitics hayi.
Ye manje laba nxa bekhuluma bona ukuthi ngempela libona ingani bengabe bezibazela nje lokho akungeke kwenzakala njalo.
abantu bathanda ukuthi izinto bathanda ukuthi bangcolise ibandla eNZANU-PF. What kwenza ukuthi ukuthi amboni umuntu kulabantu abangasukela kanjani ngoba siyakhangela abantu enayindini. Abantu bahlezi ngobuhlobo, abantu bahlezi ngobungani, abantu bahlezi ngokwazana. Kunjalo nje abantu lokhu sibeselani inkahlabhuku. Bazama ukuthi ubani lo ubani. Abantu bangasuka kuze kube nepoint yokuthi nase singabe ezanu-PF asihlani abantu be-MTC. Abantu baphila ngokwazana esigabeni zabo. Okwepolitics ngamsebenzisa, ikakhulu thina iZanu-PF sikwazi ukuthi i-politics sisebenzisa ngokuya kuma-elections. Siyaqeda lapho sesiqalisa thina ukuthi wonke umuntu ngaphansi kukahulumende onjani okhethwe ngabantu. Kulusizi uma kuthe kwaba nesehlakalo esinjalo ukuthi umuntu agcine esipho, kodwa mina ngokubona kwami uma kuthe kwaba njalo kwaba kuyikwenza kwezikhiwe. Hayi khona ibandlela ezanu-PF, abantu bangangifanele ibandlela ezanu-PF. Oba ngabe bakwenzile, ababanjwa amapholisa ababotshwa.
Lowo ngumnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU-PF eMathebeleland South, njalo emela insiza South edale lePhalamende. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe iCOVID-19 ngesikhathi inani lasebetholakala beligcikwane leli liqansa okwethusayo eZimbabwe. Kodwa likhumbule isihlobo alenelisi ukungena kulolu hlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Hele Melika libikwa lilabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi athobaminembili 78,000 abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye la izolo ngesonto kuphela. Leli nani selikhuphule inani lasebefunyanwe belaleli gciwane elizweni leli kwaba izigidi ezedlula ezine 4.23 million kubika abekolejini leJohns Hopkins University. Isigaba seCalifornia yiso esikhokhelayo ngenani eliphezulu lababanjwe leCOVID-19, lilandelwa isigaba seFlorida. Abenhlanganiso yezindaba eBloomberg babike ngomvulo ukubana umcebisi omkhulu kweziphathelane lezomvikela weleMelika, uNational Security Advisor uRobert O'Brien, uhlole watholakala elegciwane leCoronavirus lamhlanje. O'Brien ubikwa ethelelwe leli gciwane embuthaneni wabemuli yakhe. Ngakho ke khathesi uhlezi eyedwa emzini wakhe engahlangani labanye abantu labemuli ku-self-isolation, kodwa esebenzela engekhaya. Abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Malawi bakhuthaza uhulumende ukubana ehlise inani lezibotshwa ezisemajele ngemva kokuphuma kombiko othi kulezi botsha ezedlula amashumi amahlanu 51 ezifunyenwe zile COVID-19 nganye labalindi abalishumi lasithupha 16 besithi kabakhululwe wonke asebele gciwane leli ukuze bengatheleli abanye. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo ezivele zibhekane lodubo lwamanzi kanye lokumemetheka ngesiqubu esiphezulu komkhuhlane weCOVID-19 zikhala ngokuthi lezi nhlupho sezisengezwa ngokutshona abantu belayinele ezibholaneni lasezimoteni zekhansili ezibavela lawo manzi. Bathi batshona besondelene duze leduze okulakho okumemethekisa iCOVID-19. Ngalesi isikhathi idolobho leli likhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasabebanjwe legcikwane leli eZimbabwe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi likhathazekile ngoba phezu kodubo lwamanzi sebebhekane lodubo lokuqansa kwabatholakala bele COVID-19 edolobheni leli. Nanku selihamba phambili ekubeni lenani eliphezulu lababanjwa iCOVID-19 ngoba betshona befolele ukukha amanzi ezibholaneni lakumatanka amanzi ezimota zekhansili. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Onias Chuma usole kakhulu ukusilela kwamanzi ethi kwenza abantu bengananzi iziqondiso ze lockdown.
Sibhekane nalo dubo lwamanzi and yathola ukuthi usipho lwakhona kwase sisibhakaneni sihamba singabantu sibaningi siyisiminyane ngapha kulo dubo lwe-COVID asakwazi ukuthi wenziwe njani kungela social distancing akula nomuntu omonitor abantu ukuthi yamonitor kanjani ukuthi atleast ibe siphathe kanjani phambi kwa-social distancing.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo undodana Moyo uthi i-COVID-19 iyasabalala ngesiqubu esikhulu kubangelwa ukuthi abantu bafuqwa ukudinga okokuziphilisa.
Sinanzelela udaba lomkhuhlane we-COVID-19 luqhubeka lukhwela malanga wonke obulawayo iningi labantu libamba umkhuhlane lo. Lokho kubangelwa ukuthi abantu kobulawayo bayahlupheka baswele ukuthi baphile njani.
Olwena amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukumemetheka kwe-COVID-19 kuliqiniso ngoba abantu abalamanzi okugeza izandla njalo abantu bahlala beminyene.
Okwenzakalayo kobulawayo ukubana amafigazi ayaqansa kungabe kuliqiniso kodwa okulusizi ukuthi ungakhangela abantu badubeka bagcwele iganga lonke emabhasini i-testing yangkhona iphuwa so ngibona ngazathi vele ubulawayo uzadlala ama-figures eqansa ngabantu abavela outside the country South Africa ubulawayo olabantu abaningi abakhambe South Africa so konke khonoku kutshengisa ukuthini ama-figures uzaqansa njalo ukuswelakala kwamanzi kobulawayo khonoku njengoba sikuthiwa ukuthi every time umuntu ngozegeza izandla akula manzi.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba idolobho alisela manzi yikho sebeyabela abantu amanzi kuhlelo lwe-water shedding.
Uba sikhangela amanzi la akumadamu njalo lamadamu asesiwasebenzisa kathesi kusho ukuthi amanzi angenayo edolobheni esesiwatreat-a kuba akhona ukuthi etreat-o sesiba malutshwana esesikwenza njengedolobho sesingezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi sesithi amanzi azabuya once a week.
Inani lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 lokhu liqansa okwethusayo edolobheni lakobulawayo eliyilo eselikhokhela ukuba lenani eliphezulu elizweni jikelele labantu asebethe babanjwa lumkhuhlane lokulahlekelwa ngumphefumulo. Lolu dubo lwe-COVID-19 lubikwa selumemetheka lasemhlubulweni wonke nje weMandebeleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo lisile ngesikhala senaliti ekugonyulweni esigabeni se-English Premier Soccer League. Iqembu lomdlalo wenguqu ele-Aston Villa lona elidlalelwa yisizalwane saseZimbabwe uMavela Sinakamba. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Aston Villa liphutshe imidlalo yalonyanga lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni wengalane lilemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-West Ham emdlalweni walo wokugcina. Iningi labalandeli bomdlalo wenguqu kweleZimbabwe bewulandela lumdlalo ngoba iqembu le-Aston Villa lidlalelwa ngumdlali odabukayo kweleZimbabwe uMavela Sinakamba njalo uyise walumdlali u-Anthony uthi bathabe babamanzi ekupheleni kwawo.
Sijabule kakhulu nge-survival ye-Aston Villa asilalanga thina. Kunesi lala ngabo 2 to 3 we chatted lo mavi from 12 up to 2 everyone was happy ngabo bruru bakhe khona ngabe abanye angilalanga sibe sithabe kakhulu because singakhangile ukuthi team is a survivor. It was a miracle kona pasi jabule sifile.
Amaqembu amathathu akhunyulwe kusigaba se-English Premier League ngabalisa ele Norwich, ele Watford kanye lele Bournemouth. Iqembu le-Aston Villa like ladlala kweminyaka ethile kusigaba esiphansi khona le kwelengilandi njalo u-Anthony uthi uMavela uthembise ukuba ngomnyaka ozayo bazadlalela kude lasemsileni wengalani.
I was yep ukuthi basurvivile because uthi hayi bekunzima since waya overseas from France, Netherlands, Belgium uthi hayi English league kuyafiwa but uthi hayi come this coming season siyabe sekufika because sebekwazi ukuthi vele kuhamba njani abasayasabi team into esifana lazo nezo.
Iqembu leLiverpool liliphakamise isicoco kweLingilandi ukuthi amanye amaqembu azaphatheka kumncintiswano weUEFA Champions League ngabalisa eManchester City yona iliqedile isendaweni yesibili, eManchester United eliqedile isendaweni yesithathu kanye leChelsea eliqedile isendaweni yesine. Olunye udaba olufanayo iqembu leNimalachaspor laseTurkey elidlalelwa umdlalo kweZimbabwe uTeenage Radebe ligunyulwe kuligi yaphezulu khona lekweleTurkey ngemva kokuqeda imidlalo yalo lisendaweni yesibili nxa usuka emsileni wengalane yemiklomelo. Bekungumnyaka walowesithathu ukudlala kusigaba seTurkish Super League leli qembu, ikanti uHadebe yena bekungumnyaka wakhe wakuqala ukulidlalela. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Singakehlukani sihlobo, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane ezedlula ezimbili lengxenye 2512 asebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.